Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 31 2016 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri kunetsa chete ndechekuti vamwe vedu muopposition havasi kuziva why panofanira kuti vamubatanidzwa. Panofanira kuti vamubatanidzwa because we are weak, we can't defeat ZANU-PF tiri muma little corners edu.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vanopikisa vakasabatana vanokundwa musarudzo dza 2018. Amai Joyce Mujuru vanoti kutadza kutonga kwa vamugabe ndiko kwaendesa nyika kumawere.
Rand inondipa mukana wekuti hurumende nemakambani vabatsobatira pamwe chete kunotenga machinery kuSouth Africa. Inodiwa mumakambani edu. Machinery iri mumakambani edu pari zvino. Yachembera zvekuti yakufanira kunge yave National Museum.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Mugano voyambira hurumende kuti ivandudze zvinhu nekuti ikasadaro zvinhu zvinooma muna 2017. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti mapato anopikisa anofanira kuita chirwirangwe chemakudo kana achida kukunda musarudzo dza 2018. Vabiti vati vanopikisa vakabatana vanokwanisa kumanikidza hurumende yeZANU-PF kuti vandudze mitemo yesarudzo. Varambawo mashoko ekuti ivo mbune ndivo varikanganisa nhaurirano dzemapato anopikisa nekupota vachituka vamwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Tirikuti titaurirane so nhasi chaina nditori musangano yakatowanda wanda nema leaders rimwe bato so tirikuti tifanira kutaurirana tibatane. Chiri kunetsa chete ndechekuti vamwe vedu muopposition havasi kuziva why panofanira kuti vamubatanidzwa. Panofanira kuti vamubatanidzwa because we are weak, we can't defeat ZANU-PF tiri muma little corners edu. Zvino tine vamwe vanofunga kuti vahombe. Kana uri muhombe then you don't need a coalition, but we know kuti hapana pati hombe which can defeat ZANU-PF on its own. So ndo pari kunetsa hapana the mindset yekuti why do we need to coalesce. We need to coalesce because in our own individual little corners we can't defeat ZANU-PF. We are weak. Therefore, collectively, let's form this huge organization to fight ZANU-PF, to give our people a chance. And I underline the word a chance because even tikabatana futi pasina ma reforms tinobirwa futi, but at least tikabatana then we can also demand ma reforms, then we can force the system to listen to us, then we can force Africa to listen to us. Look at what is happening ku West Africa. ECOWAS yaita mazino yagara ine mazino tochipusha wasadi kuti sadi why can't you also be like ECOWAS? So we have kubatana kuti tipe our people a chance, but kune vamwe vedu vari muopposition vanofunga kuti vahombe and therefore they don't need other people or vane right yekusarudza kuti uyindoda uyu handidi. It doesn't work. So 2018, unless Jehovah apindira, will be another big disappointment like 2018.
Asika vabiti zvatiri kuverenga mumapepa nezvatiri kunzwa kune vamwe vanopikisa ava tichitarisa vemdct vari kuti hatingashande navabiti nekuti vanotuka vatsvagirai. Munoti kudii nemashoko iwayo?
You know, mukanditaridzawo patakambonyora kana vhidhiyo yandakambotuka anyone. I'm a lawyer and ndine njere dzakatopinza stereki. My problem in Zimbabwe is Robert Mugabe neZANU-PF. So iye ndomutuka kusvika nezuro, iye ndomusvika mangwana. I don't bother ne opposition ari kutotamburawo zvake nge inini. I won't do that. My enemy is ZANU-PF, my enemy is Robert Mugabe. So ivavo ndovaswerera. usiku nesikati, whether ndiri kumba kwangu, whether ndiri kuchechi kwangu kwa Anglican Church, whether ndiri ningi kubaza kwangu ku Milton Park pasi nezanu PF. But I will not bother with another opposition political party or another opposition political leader. Arukutamburumozo, okay, I won't do that.
Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party, vatendai biti, varuparunare muarare.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vaimbo vamutedzeri wemutungamiri wenyika uye vave kutungamira bato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga zvapakuti zvinhu munyika zviite manyamamire nerongo. Amai Mujuru vataura mashoko aya kuvatori venhau mumashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Mukuze yanyaya iyi tabata mutauriri wavo vaJelas Mawarire.
Zvicherwa tinazvo zvinhu zvese zvinodiwa kuti nyika inge iri nyika yapamusoro. Tinazvo takazvipiwa naMwari. Tatisina chete ihurumende yevanhu, ihurumende inokoshesa upenyu hwemunhu. Saka ndo meseji yavanga vachitaura kuti aiwa isusu People First tiri vanhu vanoita zvido zvevanhu, tiri hurumende yakamirira kupinda muna 2018 inoita zvido zvevanhu. Mukatipinza mupawa muna 2018 tichaona kuti zvipatara zvaane mishonga, tichaona kuti even zvakaita sana NRZ chaizvo chaizvo zvavandudzwa, taunza michina minyuwani yokufamba nevanhu. Kwaiwo mabullet train anofambiswa kunana China, anofambiswa kunana Japan, anofambiswa kunana London, muno anotadza kufamba nei mabullet train muno. Isusu tine madiamonds, tine platinum, tine chi, tinogona kuita izvozvo.
Imwewo nyaya iri kunetsa munyika inyaya yemabond notes akaparwa neRBZT. Vari kuti kudi?
Vari kutaurawo kuti kana pane umbavha hukuru waitwa nehurumende yavaMugabe, ndihwohu hwokupa vanhu mapepa. Nekuti mukatarisa vazulu mapepa aya kuti auye, chokwadi chaicho chaicho ndechekuti gavhumendi yedu yakandotora mari dzevanhu mumabhengi maus dollar aya, vachimbota motikari dzavo dzokushandisa, vachitenga marini ana mai Mugabe, vachitenga matarakita aidai kukushwa namai Mugabe. But vatora mari dzevanhu dziyedzie dzanga dzakaitwa iswa kumabhengi. Mukatarisa mustatement yamai Mujuru, vari kutaura kuti pane imwe guideline yeRBZ iripo iyo inoti mabhanga haakwanisi kuchengetedza mari dzinodhipozitwa iri foreign currency, havafaniri kubata more than 5% yemari dzevanhu. Kutaura kuti iko vanhu vakaisa mari dzavo dziri foreign currency mumabhengi muno muZimbabwe, 95% yemari yacho inobva yaenda kuRBZ. Kutaura kuti kana ndikaisa $100 yangu inini kubhanga, saka ikoko kuRBZ ndoo kwanga kuchizondonokorwa nehurumende yavaMugabe.
Mutauriri waamai Joyce Mujuru, mutungamiri webato reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano, avo vanoti zvinhu muna 2017 zvichatonyanya kuoma munyaya dzezveupfumi kana hurumende ikasasunga dzisimbe.
Chekutanga, hurumende inofanira kubvumirana pachezvayo kuti 2016 ndangari gore rakaoma, and patopera 2017 sikupinda nemukwende, takatakura mukwende ya 2016 mukwende nama 2017. Zva 2017 zvakatimira fiti 2017 iye, saka tiri kunopinda mune zvemo nezvati kubva nazvo 2016. Saka dambudziko rekushayikwa kwemari tikupinda nama 2017. Saka hurumende inofanira kutsaya magwaro kuti toita sei kuti tirerese mukwende tapinda nama 2017, nekuti tikasadaro tikasakubvumira pamwe chete senyika kuti tine matambudziko atinawo, hatikwanzi kuparira zvirongwa zvekuti agaita ratina matwatisina tikazivira ambo zvatina ratinaro. So zvinofanira kuti kana 2017 corruption inofanira kumiswa zvachose. Yakati nesa 2016 hatina kuona zvakabudira zvakanaka 2016 marenge neku kusaya necorruption. Iyo ndiyo yamwe yatinesa. Pane makambani vanochinzwa corruption vanoitora sekunge idambe. Harisi je, makambani, pane makambani haifana kuinvesta muno muZimbabwe. Akazono investa kuZambia. What is amone ne corruption? Vako ndipe 1 million, ndipe 10 million, ndipe mari yakati. Kambani kuti ha izvamusikwanisi. Iye tikuziva kuti tione mari tida ma investors. Anoya ne mari munyika muno. Iye investor ndiye ari kuti zvanhu nawe corruption. Hakuna nyika inobudira ine corruption. Mamwe maresources dzanofanira kushandiswa nenyika nemashoma yatinawo iwayo anoshandiswa zvisiri izvo mumwe anonga aita chioko muhomwe mumwe anonga ati washandisa zvisiri izvo. Tine madhamu akawanda asi kupera ukada kukongora kuti sei madhamu asi kupera icorruption pane akadya mari. Saka haisisiri nguva yedambe tambe 2017 tinofanira kurwisa necorruption kusvika yapera. Mapazi ehurumende anorwisa necorruption ngaange ane empowerment akapuwa masimba ejipo mukana uita basa rawo ndochekutanga. Sechi 2 tinofanira kuita semusoro pamwe chete kuti toita sei kuti kwanise kugadzira zvigadzirwa zvakawanda munyika muno.
Ko iko kuma kambani pane zvingaitwawo here?
Randi rakadonha. Randi rinondipa mukana wekuti hurumende ine makambani vabatsobatira pamwe chete kunotenga machinery kuSouth Africa. Inodiwa mumakambani edu. Machinery iri mumakambani edu pari zvino. Yachembera zvekuti yakufanira kunge yakunge yaa National Museum. Haichakodzeri kuti inge iri muindustry imomo. Kana maspare parts ayakuyaka kwaakagadzirwa haachisvikoba. Zimbabwe tingati ya ndiyo nyika inoshandisa machines akaiswa mu1960 aifanira kunge akashanda for 15 years. Chirenge kubva 1960 kusvika pari zvino makore mangani. Saka hatikwanisi kuenda mberi ne technology yakadai iyo. Saka tinofanira kushanda pamwe chete kuparira homwe kuti toita sei tikwanise kutsvaka machinery anoshanda mumakambanis.
Ko panyaya dzemitemo apo?
Zvimwe zvacho hazvidi machinery. Zvimwe zvacho hazvidi mari. Zvinongoda mitemo. Mumwe mutemo wati hurume semakambani mazhinji 20 unofanira kuti fanira hurume 2017 ndokuti kana uchitenga machinery yacho ngatiti kambani yaona mari yayo pachikutenga machinery iriyo hapana hurumende yapindira vachine masada value added tax. Saka ukatenga machinery we $1 million unofanira kupa wachine masada $160,000 azvide chunhu nguva yatiri ine. Machine yakadai iri kurovera mumabug storage yaipedza gore rimwe iyo ifanira kunge iri kumining sector ichimaina zvicherwa zvinova zvatiri kuda kuti tichitengesemedze kwenyika zvitipe mari iyo yekuti inesa iti kushayiwa iyo. Asi unoona mushini iyo ichipedza gore nemwedzi inoraudzira wakabatwa nedzimura kuti da 50% yedu yeti mushina iwoyo hautizi haisiri cellphone ba mushina wekuti haukwanisi kubva panzvimbo zvekumhanya dzimura yaikwanisa kuti mushina iwo uenda kuproduction wochitipa mari iyi kadimbu kadimbu. Saka tinofanira kushandisa pfungwa dzakasimba 2017 dziri flexible kwete kungochinda gwinya kwoma musoro uchiona kuti panapa ndiri kuraya nyika. Vaifanira kubhadhira padiki padiki aridzo kubhadhira mushina tinawo uripo mushina muhombe unokwanisa kungotorwa udzoka kuti aparidza kubhadhira takupai gore. Asi hachisi chinhu chakakosha. Chakakosha ndechekuti tida kuziva kuti tax yaenda kutorai inotibatsira here ori chipinga mupini paproduction chinozova chinokonzeresa kuti saona futi tax yakawanda pamberi.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha kana varimi, nhasi tine hurukuro naMuzvare Tsitsi Valerie Machingauta vekuTriangle, avo vari pakati pevamwe varimi vechitema vakapiwa minda yenzimbe asi vakazotorerwa nehurumende pasina tsananguro yakati tsvikiti. Tavabvunza kuti zvinhu zviri kufamba sei kuTriangle.
Pari zvino tingori stuck because takapuwa ma letters of withdrawal ne Ministry of Lands and pari zvino havakukwanisa kutaura nesu. Tisu tikaedza kuenda kuma ministry but hapana munhu akwanisa kutipawo mhinduro yekuti oraiti zvatakaisa mari mumuvhumu hatina kana 8 months tapuwa maoffer letters aya and they are withdrawing. And tikubvunza kuti pane chatakatadza eva kungoti replanning. Tikati replanning ipi? Because vanhu vakapuwa maoffer letters vangwari 290 but only 174 ndo vakapuwa withdrawal letters. Vakasiyiwa izanopf women's league machiefs nemasubordinates avo. Saka we're saying kuti zvoni dai kuri kunzanzi replanning kwaafrica munhu wese but it seems like it's very specific towards a few. Saka ndopa tine issue kuti if it was blanket kuti munhu wese is affected by replanning, but it seems like it's selective replanning.
Matsamba ya makapuwa nani chaizvo yekuti minda yakutorwa?
Takapuwa ku ministry because ndova no issue atsamba dzacho. Ministry ndo ino issue atsamba idzodzo.
Manga musina zvikonzero zvekuti sei vakudaro?
Takatovabvunza, havana kuda kutipindura. Takangotambidzwa tsamba ndopakaperera conversation yacho. Vakati takupindurai muwithdrawal, and I'm sure you've noticed kuti muwithdrawal yakanyora kuti irrespective of your submissions, we have decided kuti zvoni we are withdrawing the offer. Saka because of that, isusu we are saying, okay, ma withdraw, but look at the conditions amatipa kuti with immediate effect. We must vacate land that we've invested a lot of money in. We are now concerned with Joni, the ministry which is supposed to be our government. It should be securing our interests. It doesn't really seem to care, or it appears as though they actually don't care. Kuti chichi jetka kwa tiri narivo wakatipa land. Isaka investor tichichi na security of Kenya. But because Meshi ta still up a chain. Because atisha siyuchi tuenda kopi. Saka right now we're looking for relief from the court. And that's our only avenue right now.
Padano rekuenda kumatare iyo hurumende yakati kuti iri kupikisa here kana kuti?
Isusu tukengoenda kungoti makoti amise zvekuda kuitwa nehurumende kuda kutikita pataka investor. Isusu tiri kudora itimati tibve asi maconditions amuri kuti tibve nawo ndo one atikwira nawo because amuna kutipa enough time yekudora iti wind up what you're doing. No. Isusu patakapuwa mafarms, yule tonga, yanga ikishansa land yoyo, yakapuwa ma time, isusu takanzi, vapei time va have the same crops away, and we did that. Saka, why can't we be given the same consideration? Kana mikuda kutipa that, at least consider kutivan waka investa mari. We have ma widows, we have single mothers, we have war veterans, children of war veterans, wana tongo gara, they're all there. And we've invested heavily. And when I got invested my pensions are in that land, Saka, what is the government telling us is what we don't really understand. Because all that we have invested, on average, Pataka calculator, we've invested about $20,000 each. Some of us have sold houses. When we talk about square, it's like, you know, she bad yara, Taka mira pai, cannot marriage, it's not one a copy. And the government is not willing to comment or commit itself to a repayment plan or how we will recoup our investment.
Muzvare Tsitsi, Valerie Machingauta, mumwe murimi wekutriangle, vanga vari parunare kutriangle kwakare. Yashika nguwe kuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na muzvare Sally Dura. Avo vanoshanda ivo nesangano re Sally Women's Institute. Uye vachishandazve nesangano remadzimai re Women's Coalition of Zimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Kwazwai Marvelous, kwazwai vatereri.
Mungatitsananguriro mabasa amamuri kuita here gore rino muri pasi pesangano renyu re Sally Women's Institute.
Wazvita Marvelous, takatarisa gore ra2016, ndakange ndichita mubatira pamwe nemasangano akasiyana-siyana nevanhu munyika dzakasiyana-siyana. Takanangana nekusimudzira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Ndinobatawo ndiri kuSally Women's Institute kwandinoshanda nevasikana vechidiki tichiedza mukusimbisana kuti vave vanokura panyaya dzeutungamiriri munyaya-nyaya dzematongerwo enyika. Takatarisa sarudzo dziri kutevera. Saka tinopemberera kuti gore rino takakwanisawo kupfuura imwe chapter yedu kuLupane nekuGwanda. Zvakadaro kune vamwe vana vechidiki vatanga tisiri kubata mumakore apfuura. Vatakasvikira nechirongwa chatakabatana nevamwe vana vechidiki vanobva kuAmerica chainzi icho cheSupergirls Program. chairatidza kuti vanasikana kana takatarisa zvavanobata vari munharaunda dzavanogara vanowanikwa vachitadza kukura munyaya dzeutungamiriri nenyaya dzekuti mukukura kwavanenge vachiita kune shanduko dzinoitika mumiri yavo. Shanduko idzi hadzina anga ari kukurukura nezvadzo, hadzina anga ari kuvatsanangurira kuti even kana vari munguva yekuteera kupera kwemwedzi sezvipi zvavangaita kuti vachengetedze utano hwavo.
Mungati imi zvii zvakanyanya kukubatai mabasa iwaya amaiita zvamuchada kuona zvichinadziriswa mune ramangwana?
Takatarisa munyaya dzeuwandu hwevanhu munyika, tinoona kuti kune uwandu hwakanyanya hwevasikana vechidiki vanga vari kubatwa neutachiona hweHIV, vari kukurumidza kurodzwa vachiri vana vadiki, vari kuwanikwa vachiita pamuviri vasati vatumbuka. Saka takakwanisa kudzidzisa vana vekuBulawayo nevekuHarare vanga vari 42 vese vakabatanidzwa. Saka vanasikana ava vechidiki ndivo vatingati vanga vari pakati pemakore zana namashanu kusvika pa-19 years. Zvinova zvakaita kuti mukukura kwenhengo dzedu dzesangano reSad Women's Institute taakushanda nenhengo dzekuti nyika yese kune vasikana vari more than 500 vaakukwanisa kuchangamuka kunzwisa nyaya dzeutano hwavo, nyaya dzezveutungamiriri nekusimbiswa kuti pavari vatungamiriri mumasangano akazvimirira ari ega, mumapato, muzvikoro nemumakanzuro vawanikwewo vachitaurawo nekushanda nevamwe munharaunda mavo kuti budiriro ipunduke.
Tomboenda kusangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, zvii zvamakabatana nazvo gore rino ra2016?
Tine chirongwa chatakaparura kuNorton, kuMbare nekuChiweshi. Taibata nyaya dzakanyanya dzekuti tipedze nyaya dzemachild marriage. Tinodaira kune vakatrenwa machampionari kwaari kufamba dhodhodho achienda muzvikoro, achienda mumakireshi, achingoti munharaunda mavanogara vanenge vachidzidzisa vanasikana, vanhukadzi, vatungamiriri nevanochengeta vanasikana kuti vaone kuti vana havafaniri kurodzwa vachiri vadiki. Takatarisa zvenyaya yekuti mugore rino iri kwanga kuri kutariswa nekuitwa ongororo yekuti study protocol on gender development yanga iri kutariswa kuti yanga yakaexpire, yakugadziriswa kuti itore zvinhu zvakawanda zvanga zvichida kugadziriswa zvinosanganisira nhunha kuti izokwanisa kuti iyo iwe inosainiwa zvikare nemastudy heads of state. Saka nekushanda neWomen's Coalition neGender Links takaita hurukuro nemasangano akasiyana-siyana nehurumende, tikakwanisawo kunge tichienda kusadic ministers meeting yemusadic yakabatanidza maminista ose vatungamiri vehurumende vese vemusadic vanoona nezvenyaya dzekusimudzirwa kwekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Saka tinopawo kupemberera kuti zvinhu zvese zvido zvataida kunyanyanyanya nyaya mbiri dzakabuda dzanga dziri nyaya idzodzo dzekuti mwana ari pasi pemakore dzana nemasere haarodzi.
Aiwa, tinokutendai muzvare Sali Dura vesangano reSali Women's Institute uyezve vachibata vari kuWomen's Coalition of Zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita vateereri wazvitako Marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndirokutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nava Philip Zhou vanobva kuBohera, asi iye nhasi vari kutaura nesu vari kuBotswana pamusoro penyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Inyaya takambokurukura nezvayo pano paStudio 7, asi vaZhou vati tivapewo mukana wekuti vapewo pfungwa dzavo. Tinogamuchira nemufaro paStudio 7 vaZhou.
Ameni. Ndinofara zvikuru.
Aiwa, tinotenda. VaZhou, nhasi ndati ndikutsvagei timbokurukura nenyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tipei zvamunofunga pamusoro penyaya yekurodzwa kwevana vachiri vadiki.
Ya, neniwo ndinotenda zvikuru nekuwana mukana wekupawo pfungwa dzangu nemaonero angu pamwe chete nevose vakateerera. Asi ininiwo chandingada kuita sekuoneswa vamwe ndechekuti chakambokosha pamwana chiri kunani, kana kuti akambokosha kana zvakakosha zviri kumwana here kana kuti zviri kumubereki wemwana. Zvekurodzwa kwevana izvi zvinofana kazhinji kunyanya kunetsa aniko, mubereki wemwana here kana
vamwe vanhu havo vasiri vabereki vemwana. Ndainyanya kusimba pamatsamba mamwe andinosangana nawo mushoko ramwari anotaura kuti mwana akakosha kumubereki wake, nemuberekei ndiye anokoshirwa nemwana wake. Pane mudzidzisi andakawana pane mumwe ndingati muprisita here kana kuti mumwe pasta ari muamerica imomo anonzi Periston, akandidzidzisa kana kuti akataura mubhuku rake achiti iye Mary, Mary anozvara tenzi vedu Jesu Kristo akawanikwa aine makore anoita 12. Josefa anga aine mhuri yake kugari tozviziva, akatonongedzwa kuti uyu ndiye chi murume wake, akatochengetwa kwegore rese redzi 13th year rake. Ipapo akazopuwa kumurume wake on the 14th year, ndopaakachizoita chi mwana akaita tenzi Jesu Kristo. Uye kana tichitaura nenyaya yebarika, barika iri tiri pamwe chete here, tinotenderana here tese kuti barika ratinorwana rero kana kuti barika ratotaura nezvarero ndo the foundation yevajudha, yevajudha led the chosen by God.
Asika vazhou, nyaya iri papa ndeutano hwemwana nekodzero dzemwana. Imi here muri kutsinira nyaya yamuri kutaura iri yekuti Mary vakarodzwa vaine makore 12, saka muri kuti zvinhu zviri pamutemo kana zvinhu zvinofanira kuteerwa nevanhu?
Mindiro yangu inoti Mwari chavanoda pamunhu utsvene havadi mutemo, ndo mawanira andozviita right. Hatingati mutemo, apa chatinoda kunangana nacho tinoda kunanga kuti kana iri hemeni kana chiri chokwadi kuti pane mhosho, Mwari vaizotaura here mashoko akadaro? Kana kuti hatitarisei pacovenant yavanoita kubva kuna Abrahama nekuna Isaac nekuna Jacob, pane zvinhu zvitatu, tingati here this line table iyi Mwari pavakasweya pana Isaac kuti izvo kwaizova nerudzi rwaizobuda muvana vake rwemaIsraelites kubva kuna Jacob. Ende tichizowana zvese izvi pane wrong here ipapapa, kana kuti tisati tatara zveutano tonambotaura kuti tona chitema chekuti Mwari havana kuona here chitema? Ngatimbotanga tatsvaga nezvechitema tione kuti chitema chiripo here, then tozotsvaga utano nezvimwe zvese.
Vazhou, iyi nyaya inonetsa, inotoda usiku hwese kuti tiikurukure. Ndoda kungonzwa kwamuriwo imi semubereki kuti mungasununguka here mwana wenyu ane makore 12 kana 13 achinzi amitiswa, imi mobva matambira pfuma kune munhu anenge auya achidaiwa ndakuuya kunoroora hangu mwanasikana wenyu?
Chandinoda ndichatokoshesa pachinamato pana Kristu, mwana wangu ngaawanikwe muchechi mandinonamata mupostori. Handidi kuti mwana wangu anosvina unungura unguruve uko. Kana ini mupostori achiwanikwa muno nemupostori anoziva mutemo, akava sekamusaizi panzeve. Munhu anosekamusaizwa zviri Skripta anoziva kuti munhu anosekamusaizwa nzeve nemoyo.
Aiwa vazhou, tichaona kuti tingaenderera mberi sei nenyaya yedu iyi. Kwanhasi tombomira pano, onekai vateereri.
Mwari vatungamirire muna zvese, muna Kristu wedu neraJesu Kristu nosingaperi.
Manga makateerera kuna vaPhilip Zhou muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mwaka Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party, vatendai biti, vanoti mapato ose anopikisa akasabatana anokundwa musarudzo dza2018 nezanupf. Amai Joyce Mujuru vanoti kutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndiko kwaendesa nyika kumawere. Nyanzvi munyadze zveupfumi Dr. Gift Mugano voyambira kuti zvinhu zvinogona kuoma munyaya dzezveupfumi muna 2017 hurumende ikasasunga dzisimbe. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera zvakare chirongwa chedu ichi mangwana, tichitiwo muve negoredzva rakanaka. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.